mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi kuti musi wechitatu chivabvu 27 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vane coronavirus munyika vachiri 56. Masangano anomirira varayiridzi anyorera hurumende gwaro pamusoro pekusagutsikana kwavo neurongwa hwekuvhurwa kwezvikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vane coronavirus vachiri 56. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave 25. Uye vanhu vafa vachiri vana. Africa Center for Disease Control inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi muAfrica vave kupfuura zviuruzana negumi nematanhatu 116,049 uye vafa nechirwere ichi vachiita zviuru zvitatu nemazana mana ane makumi masere nevasere 3,488. Vapora kubva pachirwere ichi muAfrica vanoita zviuru 46 ane mazana manomwe ane gumi nevana 46,714. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vanodarika 5.5 million. Johns Hopkins University yomuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti America ndiye ina vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika 1,000,000 nezviuru 1.6 million. Vanhu vafa muAmerica vave kuda kusvika pazviuru 100,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru 348,000. Asi vapora vachidarikavo 2,200,000 2.1 million. Dare redzimhosva nhasi riri kutarisirwa kunzwa nyaya yakaunzwa kudare iri nenhengo mbiri dzeMDC Alliance Amai Lilian Temvius namuzvare Tabitha Khumalo mushure mokudzingwa kwavo muparamende. Munyori mukuru muMDC Alliance vaCharlton Wende vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vanoda kuti dare redzimhosva rimise bato reMDCT kuti risadoma vanhu vanovatsiva muparamende mhosva yavo yokurwisa kudzingwa kwavo muparamende isati yanzvikwa.
Inyaya yakaiviswa kumatare naSenator Timvius pamwe chetezve naHonorable Tabitha Khumalo vari kukumbira dare kuti rimise vamonzora kuti vasanyore tsamba yavo isiri pamutemo yavakanyora zvakare vachivabudisa muparamende kuti vasanyore imwe yekuvatsiva muparamende vachiisa vamwe vanhu pachipoko yavo. Nyaya yavo iri kuvatare isati yazewa, iyo inonzi pachirungu interdict. So ndo nyaya iri kona iyoyo.
Nyaya iyi inongova yevaviri vava here kana kuti inosanganisa vese vakabudiswa muparamende?
Nyaya iripo inongove yevaviri kozi pamutemo kana uri muparamende waka uri panyaya yesenate unenge wakauya through yavanoti party list system. So kana waburiswa party inongonyora chete tsamba kuparamende kuti pakudangana paya tadzose taisa uyu mutsvau. So process yacho na iyoyo ndo yavari kutira kuti imiswe. So inongo apply kuna senator Timvius na honorable Kumalo ini na vamuteami tiri vanhu vari kubva kuma constituents so kana mabudiswa zvatakaitwa pata haikwanisi kunyora ichisanonga mazita tinenge takudzokera kuma by election kunge kana zvasvika ipapo so ndomutsauko uriripo so ava vaviri ava ndo vari kuti aiwa isu nevamwe vedu vatakabudiswa tiri vana tine nyaya iri kuparlament iri kukoti regai nyaya iyoyo izewe kana isati yazewa please musabvumire kuti tiviwe
kuti imimi sebato reMDC Alliance muri kufungei nemamiriro akaita nyaya yenhengo dzenyu dzechikadzi idzi dzakapambwa dzikarohwa munogutsikana here nemamiriro akaita zvinhu pari zvino
tiri kushushikana chaizvo vana ava vakakuvanzwa zvinhu zviri kutishuvisa pese patinoenda nhanga tiri kuchipatara nezuro ukavaona vanhu vari kutambudzika chaizvo kuti vachada rubatsiro kwoupenyu hwavo hwese chiri kutishungurudza isu separti ndezvekuti hurumende iri kuramba kuongorora nyaya iyi zvakanaka
vasiususe mwoyo inga vakatiwo hurumende iri kutora nyaya yokupambwa nokurohwa kwemadzimai aya matatu zviri serious hamubvume kuti vari kurevesa
aiwa kazvavanotaura kana vana vasikana vana ava vana vasikana vadoko chaizvo pane vana vesa havana kana nemakore makumi matatu vana vadiki vakatorwa vakanovhiringidzwa haugone kuti kana uri baba vakaita savasimbusiswa vanotove nevana vatinotarisira kuti vamwe vatove nevazukuru wobuda mune nyaya yashungurudzwa vana vechikadzi wobuda uchiti tiri kuonongora nyaya but musemu statement iyoyo makateerera vari kutaura zvakare kuti aiwa zviri kuitwa nevana ava ndo zvinogara zvichiitwa panoitwa musangano yakasiyana siyana takati nemusangano wesadhaki saka vanhu vanowanzoti kana paitwa musangano wesadhaki vanoisa nyaya dzekunyepa so mune nyaya mbiri mustatement yavo imwe chete zvichiratidza kuti havana chido kana hanya yekuti vanyatsoona kuti chii chakaitika kuvana ava because vanoziva kuti chii chakaitika kuvana ava thats why nhasi izvezvizvi pandiri panapa tatambira mashoko abva kune magweta vachiti vana havatosungwa izvezvo vamusungwa tikuenda kunovaona hatichakwanisa kuvaona sekuona kwatanga tichiita vari vanhu vari muchipatara because vachiri muchipatara vachiri kuongororwa nanazviremba but izvezvi vasungwa havachadyiwa mangwana mejustice ari kutofamba kuenda kuchipatara kwavanonge kwavari ikoko kwavari kurapa kuti aende anozwa nyaya dzemabhero saka muri kuona kuti mashungurudziro ari kuitwa vanaya haana kumira zvakaa
avo vange vari munyori mukuru muMDC Alliance vacharlton wende vari parunare kuHarare nestudio 7 masangano manomwe anomirira varayiridzi nezuro akanyorera hurumende gwaro achisvitsa kusagutsikana kwavo neurongwa hwekuvhura kwezvikoro pamwe negadziriro iripo pakuti zvikoro zvivhurwe munguva ino yedambudziko recoronavirus masangano aya anoti anoimba kuti hurumende ichaona uchenjeri hwekuti zvikoro zvimbomira kuvhurwa kuti patange patorwa matanho ekuchengetedza utano hwevarayiridzi nevana vechikoro masangano abatana aya anosanganisira reprogressive teachers union of zimbabwe amalgamated rural teachers union of zimbabwe teachers union of zimbabwe zinatu nemamwe munyori wesangano reprogressive teachers union of zimbabwe varaymond majongwe vanoti danho ravakatora iri rinotevera musangano wavakaita svondo rapera negurukota rezvedzidzo vaken matema pamusoro pekuvhurwa kwezvikoro ngatinzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
masangano evarayiridzi akasangana svondo rapera tikaita musangano nehurumende naminista vamatema napermanent secretary maitavela tikavavimbisa kuti tichazobatanidza mifungo yedu yese pamwe chete topadhocument redu pamwe chete ndo dhocumendi iroriri rinova riri kusamarisa maonero edu kuti hongu hurumende ingade kumhanya kuti zvikoro ngazvivhurwe semaonero atiri kuita kuti vava kutotaura kuti zvikoro ngazvivhurwe nepamusana pekuti vabereki vakawanda vari kuisa puresha vamwewo vane zvikoro zvavo maprivate investors vakaisa mari vava kushaya mari kuzvikoro vakumhanyira kuti vana ngavauye kuzvikoro so dzati vaite mari. Isiri kuti no, tikatarisa zviri paground zvinobuda pachena kuti pane machallenges akawanda anofanira kugadziriswa. Ndipamusana kuti mukanyatsoongorora murikuona kuti vanhu vari kubatwa necorona ine zvakuti wandei. Mabhodha ari very porous, ane mwena yakawandisa kuda kuti vanhu vakawanda vamwe vasina kumbotetswa vakatosvika kudzimba dzavo, ende vana vavo, vazukuru vavo, vanin'ina vavo kana hanzvadzi dzavo ndo vachaenda necorona iyo kuzvikoro.
Saka tingati here varayiridzi hamusi kuda kudzokera kumabasa?
Hatingaitiba kudyira uremu kunyara nekuti tikadzokera kubasa chinyepera vamwe kuti tikuda mari. Chiri mbotenda paupenyu kwete mari ndochekutanga. Zvikuruzvo chinovazvo ndicho chinofanira kubuda pachena kuti health and safety chinhu chiri very important kumabasa. Tikakudza mari tisingakudzi upenyu unorarama kamwe chete. Ukabatwa necorona iyo ukafa, hurumende haimbofi, yakauya kumba kwetu kuzokupa mari kana kuchengeta vana vako, zvako zvatopera. Saka tinoda kuti vanhu vatange vanhuzvisa kuti safety nehealth yevanhu first, zvimwe zvese zvozotera kumashure. Saka isi kuti tsamba yatanyura kuti hurumende inzwisise kuti zvatakatanga nayo last week izvo zvatadzokorora zvakare kuti zvikoro hazvisi safe. Takupinda muna June kuno vamwedzi inotonhora kurevazvo kuti tikada kuita humhesha mukono, tikada kuita hushwindi tititi tinozvigona, tinourayisa vana vevarombo. Vapfumi ava vagara vakawanda kudzimba dzavo kuna maprodhomu. Vana vavo vanenge vachidzidza neinternet learning, vachiita zvekudzidza online. Vana vevarombo ndonzi endai kuzvikoro. Mamaska vakagadzirirwa midzoto, masanitaiza acho ainzi agadzirwa muzvikoro ari kugadzirwa nemvura yakasviba yemuna mukuvisi. Ingaite sanitaiza here muchitora mvura ine madhokororo? Ndonga tikadaro katinenge tichitokanganisira nyika. We are asking hurumende kuti ive responsible isachekerisa vanhu vana vevanhu varombo ivo vachisara vari vapfumi vagara mudzimba dzavo.
Saka gwaro renyiri marisvitsa kunaani vamajongwe?
Dokumendi redu tarisvitsa kuna permanent secretary Maitabela, tarisvitsa kuna minister vamatema, tarisvitsa vaya vanonzi vadewa vanova director. Ende toziva kuti nosocial media kana kwamunanga kwatozva kuti rasvika. Ende toziva kuti vakawanda vanga vachitaura nezvaro, nekuti ikadzimarira pinda media hapana anozofa akazomboti maunion emuzimbabwe haana kuti akutora position. Ndakatora position. Ende position iyi position yagarirwa pasi nevarume nevakadzi vane mhanza nematumbu varefu vapfupi vachigara vachiongorora kuti toita sei kuti tikwanise kuti zvichemo zvedu zvinzwike nehurumende.
Avo vange vari munyori mukuru weprogressive teachers union of zimbabwe varaymond majongwe vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7. Zimbabwe sedzimwe nyika dzambovhara maindastry nenyaya yekuedza kurwisa chirwere checoronavirus yave kusangana nematambudziko akanyanya munyaya dzezveupfumi. Kuvharwa kwemakambani, kusauya kwevashanyi munyika uye kutumirwa kwemari shoma nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika zvapa kuti dhora remunyika rishaye simba zvakanyanya richienzaniswa nedhora rekuamerica. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari sachigaro webhodhi reCEO Africa Round Table vaOswell Inner vanoti Zimbabwe yave kufanira kugadzirisa nyaya yemari iri kushandiswa munyika nekuti zvinhu zvinogona kutonyanya kuoma panopera nyaya yokurwisa coronavirus. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Tarisa uone kuti nyika yaramba ichingotenderedzwa gore negore kwemakore gume apfuura tichikoniwa kugadzirisa nyaya dzekusimba kwemari, nyaya dzekutenga kwemari, nyaya dzekuti izvo upfumi hwedu hunge hwakadini hwakagadzirika zvakanaka. Izvozvi mukaona kupera simba kunenge kuchiita mari yenyika, zvinokutaridzai kuti izvo zvinhu zvicharamba zvichikwira.
Ko sei zvichidaro?
Nekuti zvinhu zvedu muno muZimbabwe zvatinotenga zvinopuwa mutengo nekusimba kwemari. Nyika dzose dzakamboshandisa mari yekuAmerica hadzisi dzakawanda dzakazongobuda mumari iyoyo dzisina kuita zvinodiwa paupfumi kuti zvigadzirire kubuda kwemari idzodzo. Pari zvino vari kutarisa mutemo unoenderana nekushandisa mari vanoramba vachiita zvatisingatarisiri kuti zvine mutemo iwoyo zvinofanira kunge zvichiitwa. Hazviiti kuti izvo moisa mutemo wekuti mari yekuAmerica yatinoshandisa kana kuti yekuSouth Africa kana kuti yedzimwe irambe yakabatwa rate kusimba kwayo. Imi muma bengi macho, munofana onge mchiwani kwa mari iyoyo, musina. Hurumende isinga kwanisi kuwa na mari akakwana. Yekuti tidini, tikwanise kunge tichu tenga zvekunze zvatinoda kushandisa mumakamba.
Zvino vakaishaya mumabhanga vemabhizimisi ava, zvinoreva kuti vanenge vakutoenda pamusika mutema.
Izvozvo tikangoishaya mumabhengi imomo, vanhu vanoenda kunoitsvaka kwainenge iriko. Ndochekutanga. Chechipiri blessing, hakuna munhu mudiki akaita kunge ini newe tinokwanisa kutengesa mari pamusika zvinoita kuti rate ikwire. Hakuna. Pane vanhu vane mari, vane homwe dzakadzika. Vanayo mari iyoyo vanoenda pamusika iwoyo. Ende vanhu ivavo vanotozivikanwa nehurumende. Hapana zviri kuita. Chechitatu, iko ku Reserve Bank kutori nehwaro huriko hwekuti vaone mafambiro anenge achiita mari. Sei vasingakwanisi kutera vanhu vanenge vachidini vachifamba nemari dzakawanda idzodzo. Chekupedzisira, Reserve Bank ngairege kuramba ichitora mari dzevanhu vanotengesa zvinhu kunze. Nekuti vakaramba vachitora mari idzodzo, isu senyika tinotarisira kuti mari dzavari kutora idzi ndo dzinofanira kuwanikwa mumabhengi. Tozoenda kumabhengi towana mari idzodzo totenga zvatinoda mumakambani kuti tikwanise kugadzira zvinhu zvinotengeswa muno muZimbabwe.
Sei muri kuti Reserve Bank of Zimbabwe inenge iri kubatirira vemabhizimisi vanenge vatengesa zvinhu zvavo kunze?
Vari kuramba vachitora mari iyoyo nemutengo wemari yekunze usingaiti. Pachishona tinenge tava kuti vari kubira vanhu vanotengesa zvinhu kunze. Nekuti kana ivo vakutora dhora remunhu atengesa zvinhu kunze ne$25, ipo pamusika riri kutengeswa ne$60 kana kuti $70. Munhu iyeye haachisina chikonze chekuramba achigadzira zvizvotengeswa kunze nekuti mari yaari kutorerwa 50% plus iri kuuya yakatorwa nemari isina musoro. Saka blessing ndo zvinhu zviri kutikanganisa izvozvo zvekuti hwaro hwehupfuma hauiti. Chitarisa uone kuti izvo zvinhu zvinokanganisa hupfumi izvi zvinenge zvichikwanisa kubatsirwa nei. Chinhu chinonzi kuvimbika hachitengeswi. Hurumende inofanira kuita zvakakurisisa. Zvimwe zvinotorwadza kuti vakwanise kuti vataridze vanhu veZimbabwe kuti vanokwanisa kuvimbikawo imwe nguva. Kwenguva ino hakuna ari kuvatrust.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari sachigaro webhodhi reCEO Africa Round Table vaOswell Inner vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Daily News mune nyaya inoti mutungamiri weMDCT Muzare Tokozani Kupe vavimbisa vatsigiri vavo kuti kana mitemo yekurwisa kupararira kwecoronavirus yekurambidza vanhu kubuda mudzimba yabiswa, vachatora muzinda weMorgan Richard Tsvangirai House kubva mumaoko eMDC Alliance. NewZimbabwe.com inoti mapurisa nezuro akasunga vakadzi vatatu veMDC Alliance vakapamhwa vakarohwa masvondo maviri apfuura. Vanonzi vakatyora mutemo wokusaungana sezvakataurwa nehurumende mukurwisana necoronavirus. MuNewsday mune nyaya inoti vatori venhau vaviri vakasungirwa kuita hurukuro nevakadzi vatatu veMDC Alliance vari muchipatara vakapiwa mukana wekubisa mari yechibatiso inoita mazana mashanu emadhora emuZimbabwe. Vatori venhau ava vanoti Frank Chikore naSamuel Takawira vakanzi vadzoke kudare rezimosva musi wa15/10. Zimlife.com inoti hurumende yambomisa kubhadharisa michero paufu neflawa zvinopinda munyika kuti pamwe zvingabatsira kuti kushayikwa kwazvo muzvitoro kudzikire. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zvenyu vatereri veStudio 7, ndoda kutaurira murume uyo anonzi Nangagwa kuti akati akabudisa mabhazi mazupko kuti afambe. Isu kuno kubhinga tiri kutambura hatisi kuziva kuti chaafamba nei nekuti mabhazi acho ari kunzi mazupko ari kuopareta. Hakuna kana wani tiri kufamba tichitambura, hakuna kana minzi yetransport. Tinokumbirawo kuti agadzirise nyika, kana akundikana ngaaziye. Ndinoitwa Kingston Pof, ndiri kuno kubhinga.
Masura sei mosewa amara besijeseven iso tirnani selu kunukuchipinge pati hei tio kushunguritwa masoja nyango zvedu takapfeka mamaski pati tirongonzi tisafambe fambe tinoziva ndotarisiro hongu yekuti utano ndohuri pamberi asi tongatorora misawo mhuri dai mwari apindira kuti atipo chinguva chakatipa ichochecho tichishandawo zvakanaka tinoshanda zvedu tiri musika mavenda tichitengesa zvegreen vegetable dai atipo mukana uwowo tishande mune zvakanaka nairi nguva yekuti yachaisa tichaisa zvedu
Makadi, makadi kwa chamara ni studio 7 Kutinofara nena uza mno tipa Nini kukoma shatini, nini kundo kukep town Dae kumbira kumushandilo kwa kutu Dae kumbira wakuna vaneso nchamisa Kutidae wachinja bato, wachinja zitare bato Wasia ilirine naro rino kwiranwa Wotanga pacha, ashinaka na nebasa Nga watange pacha 2023 zati ya shikambuwa ichiripo hii Wafambe nenguwa Anu wose tino shisiwa kutitamisa aru kushungurudzwa kuburikiza nezi jairo lio kuti MDC Kawa za kerimwe Tinongo mtewe la saka ngodero Nukuti ndiye president weduwe tino farira tino muda Mambiri na ye kisa kete kete Taurai wona ye please anzo message yangu Chamisa chinjabato nguwa ichipoi tuone sokuita Kuda kuzotanga kuregister pacha iwo vati vane rimwe bato tigowana poku votera 2023 isati yasvika iyi chinja mwanangu chinja chinja
Makadini muno mustudio 7 muri Zimbabwe inini ndini kwekolosho store ndiri kupitoria maopani hama dzangu tiri kufa kuno kusouth africa hatina kana chekubata asi dai taikumbira kumhuri yeZimbabwe kuti dai vo pano zveyatifungidzira kugadzisa Zimbabwe shiwa tofira vere kunyika dzevamwe vanhu nenge tisina nyika yedu iko zvino tapararira mese munyika mutirimo asi mhuri yeZimbabwe dai Mwari aipindiravo nyika yeZimbabwe ive nerisununguko tikwanise kudzokeravo kumusha kwedu tatambura kuno kusouth africa kuno ndinotenhangu mhuri yeZimbabwe mustudio 7 muno ndini tokoroshe sitori
ya makadi makadi pa studio 7 apo ini ndotwa mukomatapiwo ndiri kuno kueastern cape south africa ndichimhorosa mese pa studio 7 apa namukoma tanonoka namukoma blessing shoe ndoda kutaura pamusoro pezveminda idzi dzakapiwa isusu vana vatema kuZimbabwe inini ndiri panyaya dzemabasa zvizvo Zimbabwe munozvionera kuti takaatapa necovid-19 ichi chirwere ichi chakutodawo kuti munyika mwedu tizvimiririre tiwo vanhu vanokwanisa kunge vatizviyamurawo nemari dzavo kwete kugara tichingokwereta so far tinonzi takapuwa ivhu takarwira ivhu zveshuwa asi ivhu iri riri kuratidza rega kuti riri kutama vanhu vanoririma ivhu iri riri kutama vanhu vanoririma hazvishandi chunhu hazvibetseri chunhu kurima kana 18 hectares vese vakazara mumapurazi vana mukoma vatinoti ndana mukoma vanongorima padiki diki pekuti vanhu vairi chete ndo vanonga veiita irigesheni ipapapa saka mabasa acho anobva kupi kana vasikakwanisi kurima zvakafanana nekutsvaga muchena anokwanisa kurova bhizinesi vanhu vopinda mabasa vari pasi pehurumende nezvekuti hanzi takarwira ivhu ivhu nderedu asi hazvishandi tiri kungotambura kuno kusouth africa varungu variko vanhu variko nevarungu vanhu vanotenda kumabasa kuri kushandwa nevarungu ipapo ndopandaida kungotaurawo zvangu kuti nyaya yekungoti hanzi ivhu nderedu ka tisikakwanisi kurishandisa hazvina zvazvinobetsera zvinhu izvozvo ipai vanogona kurima varime muite mabasa muzimbabwe muya muya ndatenda angu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutu vatungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti makereke mamosque nezvimwe zvezvitendero mabasa anokosha anofanirwa kubvumidzwa kuita panguva ino apo nzvimbo zhinji dzakavharwa mukurwisana necoronavirus. VaTrump vanoshora zvikuru kuti mabhawa nenzvimbo dzinotengesa hwahwa zvinonzi mabasa anokosha asi vatendi vachirambidzwa kuungana kana kupinda mumachechi. Vamwe vanoti vaTrump varikuedza kufadza vatsigiri vavo. Pastor Fortunate Hove vanoti zvechitendero ndezvebasa rinokosha nekuti chitendero chinopatsika nesimba kuvanhu kuti vakwanise kuita zvinhu zvinovabatsira nenzira yakanaka mazuva ese.
Dambudziko ratinaro pasi rese nderekuona kunamata kana chitendero sechinhu chinoitwa nesvondo chete, asi munhu sekuzimuziva kwatinoita une mweya wake, une nyama yake, une ndangariro. Zvinoitika ndezvokuti vanhu vazhinji pavanenge vachienda kusvondo kugutswa kwemweya wavo, mweya wavo ndiwo unonodya chidyo, zvinoreva kuti izvo chikafu chomweya chinobva mushoko raMwari. Isemi muKristu, ndiri mutenderi wechiKristu. Naizvozvo kana ndisina kudya chikafu chomweya handina kugutsikana, saka iyo ndino inonzi essential service yekuti mweya wangu unosara uri gasva. Kunyange mukazondunzira zvese zvimwe zvekudya zvakabikwa, mweya wangu hauna chaunenge uchidya. Harisi sadza raunovapa, asi kutaura navo uchivagadzikanisa pfungwa. Saka kana tikatadza kunzwisisa nyaya iyoyi kuti mweya womunhu ndiwo dingindira roupenyu hwake, tinobva takanganisa zvinhu zvakawanda nokuti tinenge tasiyirira. Munhu anenge akunzi pachishona beu haana kuzara. Saka naizvozvo tichitarisa kuzvinhu zvinodiwa nomunhu, tinotoona kuti izvo zvechitendero zvakakoshesesa nokuti zveshuwa unoona kuti vanhu vakutovhiringika.
Kana zvanzi zvemakereke zvechechi mabasa anokosha, vanhu vanozvifambisa sei sezvo vanhu vasingakwanisi kuungana vakawanda muchechi?
Izvozvo zvaifanira kunge zvakarongwa. Handiti izvozvi tinomhanya mhanya kuzvipatara tichigadzira tichiti vanhu chekai izvo kuzvivhara miromo nokuona kuti izvo mageza maoko nokuona kuti maita zvakadi. Meseji iyoyo imwe chete kana shoko rimwe chete iroro rinogona kupiwa nenzira dzakadarodzo pamweya. Imhosva yokuti zvinhu zvemweya zvakarerutsiwa, asi zvirizvo zvakabata upenyu hwavanhu.
Ko, pane vaye vasiri vatendi vasingabvume kuti kuna nyadenga, vasingaende kumakereke, vasinganamati, munoti vanobatsirika sei panyaya yakaita sei?
Zvino ivo vanoti havatendi havo, asi vanofema nemhepo yakapiwa nanyadenga. Chinoitika ndechokuti kazhinji kacho vanhu ivava kana vasvika padambudziko ndo vanotanga kutsvaga vafundisi. Ndo zvandakadzidzawo inangu. Kana vazoremerwa noupenyu vanokudza kuti aiwa handinyanyi zvangu kutenda, asi ndofunga mungangondibatsira. Vamasvondo vanofanira kunge vakavhurikawo, kwete kusa kutonga vanhu ivava kuti vahedheni vakadai vasina zvavanobatsira. Nokuti Kristu unoti ndakavinga ivavo. Ivavo vanoti hako ndo vaanotoda ivavo.
Avo vange vari mufundisi Fortunate Hove vari parunare kucalifornia nestudio 7. Kanobva kuna John Chibadura mudiwa Janet. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vane coronavirus munyika vachiri 56. Masangano anomirira varairidzi anonyorera hurumende gwaro pamusoro pekusagudzikana kwavo neurongwa hwekuvhurwa kwezvikoro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.
So we see a descendant.